Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichuti hei no misoro ye na udzedu za nasi chipirizi cha 4/2019. Vanachire mbaba kuru vanoratidzira muHarare vachiti varikuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Madhokotera aya anotiwo nhuna dzavanachiremba vadiki dzinofanira kugadziriswa nekukasika kuitira kuti vakwanisewo kuita basa ravo zviri nyore. Nhaka yakasiyiwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yokonzeresa mutauro, vanhu vakawanda vachiti upfumi hwaziviswa kuti ndihwo hwakasiyiwa navaMugabe hunofanirwa kuva huri hushoma paupfumi hwakasiyiwa navaMugabe avo vakashaya muna Gunyana. Mari yekutsvagira Zimbabwe kuti patengwe chikafu yonetsa kuwana panguva iyo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara inotyisa munyika. Vari munyika votarisana kune vari kunze kwenyika kuti vavatumire mari pamwe nezvinhu zvekushandisa panguva yezororo rekisimusi negore idzva, sezvo veruzhinji munyika vasina mari yekuita izvi. Sangano rePremier Soccer League rinotara musi wa6 zvita sezuva richapiwa mibayiro kuvatambi vakaita mashiripiti mwaka uno kana kuti Soccer Stars of the Year 2019. Muchirongwa cheLive Talk naACM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panguva iyo vari kumusha vanotarisana nezororo rekisimusi negore idzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kuzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.